manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 12/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate rinopasisa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill. Kanzuri yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyoka kwechirwere ichi mumusha weBelvedere. Mukuru weIOM anopeta rwendo rwake rwemazuva matatu muZimbabwe achikurudzira nyika dzemusadiki kuti dzishandidzane munyaya dzekufambidzana kwevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSenate nhasi rapasisa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill uye zvasarira kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kusaina bhiri iri kuti uve mutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda avo vakurudzira vamunangagwa kuti vasaine bhiri iri kuve mutemo sezvo ivo vamunangagwa pachavo vakavimbisa kuti vachabvisa mutemo wemutongo werufu munyika pavakatora matomu muna 2017. Mumiriri wedziva resekwa muparamende vaEdwin Mushoriwa vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vakakwidza bhiri iri kuparamende vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa nedare reSenate uye vamirira kuti mutunga miri wenyika asaine
mutemo uyu kana wakanga wasainwa wakuita kuti Zimbabwe inge yakabatana nedzimwe nyika dzakawanda pasi pano kunyanya even mudunhu rino reSadic kuti tifambe mugwara idzva tichiziva zvakare kuti mutemo wokutongera munhu rufu hausi mutemo uri maringe netsika dzedu hausi maringe uri maringe ne even neshoko raMwari kuti tinoziva kuti munhu wokutanga kuuraya akanga ari Cain akauraya Abel asimwara vana kumutongera rufu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender Zakro vaEdson Chota vatenda dare reSenate nekupasa Death Penalty Abolition Bill.
Toda kutenda kuParliament yeZimbabwe tinoimba kuti mutungamiri wenyika nerukudzo rwainarwo vachaitawo tarisa zvikuru izvo zvatiwa neParliament yeZimbabwe setarisiro yevana veZimbabwe kuti mutemo uyu unge uri mutemo ngoshinyangadza zvikuru usingapenyika chimiro usingatarise kuvanhu sezvo vanofanirwa kunge vari
vanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano ravana chipanga mazano munyaya dzemutemo reVeritas amai kuziva kwashe chingoma vaudza Studio 7 kuti zvaitika zvakanaka chose nekuti zvinoreva kuti hapana munhu achaurayiwa kunyange akapara mhosva ipi zvayo.
Zvazvinoreva ndezvekuti hapana munhu achatongerwa rufu pane imwe neimwe mhosva mukati menyika yeZimbabwe. Ende izvi zvaitwa nedare reParliament zvinoenderana nebumbiro remutemo repasi rino rese yatinoti izvo iwo maInternational Human Rights Instrument. Saka nhasi izuva rakanaka, izuva redu rekufara, tichifarira kuti hurumende yedu neParliament yedu yaitevedzera magwaro emutemo epasi rino rese.
Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru wesangano reAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka vapembedza dare reSenate vachiti zvaraita zvaratidza kukunda kwavo nevamwe vese vange vari kurwira kubviswa kwemutemo weDeath Penalty pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kuupenyu. Amai Masuka vati vanotarisira kuti mutungamiri wenyika vachasaina bhiri iri nekukasika kuti rive mutemo vachivhura chikamu chechipiri chechipiri cheparamende echikumi vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga kusanganisira death penalty abolition bill vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzekuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaive pasi pemakore makumi maviri nerimwe 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017 Zimbabwe ine vasungwa makumi matanhatu nevaviri 62 vakatongerwa rufu asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Mukuru wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM amai Emmy Pop avanga vachishanya muZimbabwe kwemazuva matatu vapeta rwendo rwavo vachikurudzira nyika dzemudunhu reSadc kuti dzibatane mukutsvaga nzira dzakawanda dzekusimudzira kufambidzana kwevanhu pakati penyika idzi kuitira kuti dzinge dzichizosimudzira dunhu kuenda mberi Amai Pop vakave mukuru weIOM wekutanga kushanyira Zimbabwe mukati memakore makumi manomwe nematatu nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakapinda munyika nemuvhuro tondo rino vakatambirwa negurukotaro zvekutongwa kwematunhu waJulai Moyo chinangwa chavo chinonzi chaive chekuona mararamiro anoita vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muZimbabwe Vaimbo wemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemuvhuro tondo rino vakamira pamberi pekomisheni iri kuferefeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare iri kutungamirwa nevaimbo wemutongi wedare repamusoro Justice Mafios Cheda vachipadivirawo pamusoro pekufambiswa kwemabasa mukanzuru yeHarare. Komisheni iyi yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iongorore mafambisirwo ari kuitwa mabasa mukanzuru uye nyaya dzehuori dzinonzi dziri kuitwa mukugoverwa kuri kuitwa nekanzuru nzvimbo dzekuvakira dzimba. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vachamisa.
Ndakanga ndisingani nekuti ndakaona kuti kuita kwekuda kungedena kwemanyai nekuti nyanzvinei nechekuita. Nezvinoitika mukanzuro handisi kanzuro handisi mushandi wekanzuro handishandi kuhurumende yendiri kunoka gavhumendi handisi minista ini ndakazvimirira muchimirira vana vezimbabwe sekupuwa kwandakaita mandate kana kuti basa kunzi timiririre semumiririri nemutungamiri wenyika iro basa randinoziva irongo asi ndakati haizvisinei kudaro kutsvaga havo mukaka wemombe nyere hazvikwanisi izvozvo mukaka wemombe haukamu pamberi kana kaa saka vaitsvaga zvinhu zvakanaka pachinhu chakashata chinhu chekanzuro chinenge chichiitwa nezvimwe zvinenge zvichiitwa izvi
saka imiwo makavatichi muchipindura kumubvunzo wavo uyu
ndakavaudzawo mashoko andakavaturira pakuta zvamandishevedzera hazvina kana maturo kutsvaga kwavashaya kutsvaga nemugati zvinokaona uya uchitsvaga kuti unogona kuwana kumhandara pachembere unenge usina chinhu chaunogona kuwana pakati pazvo saka ndakavaudza kuti isu tinoshanda nemurayiro kanzuro inoshanda nemurayiro inoshanda nemutemo wedu kanzuro act saka hazvanga zviri zvekuda kungotungana kwembudzi
tichionawo imi maonero enyu pane zviri kupomerwa izvozvo kunzi muguta meHarare vanhu vainge vachingoita madiro ajojina mukupana nzvimbo dzekugara imiwo sedunga munhu savachamisa munoti iwo nezviri kunzi zviri kuitika izvo
ini ndakagara ndataura pachena mutungamiri semunhu anoonawo maonero angu kuti tsika inoitwa unyari nyari zvinoitwa hove inoora kubva kumusoro musati kana hove yaora munotsvaga kubesu kuda kunoona kuora kwayo tsvagai kumusoro ndekunotangira hoye kuora kazhinji zhinji mutungamiri ndiye unoseta mastandard ndinogara tichitaura chirungu kuti standard set at the top by the leadership saka dambudziko remuHarare nemumaguta ese nemunyika muno huori ende zvinotangira pavatoko kana vatungamiri vasiri kunge vakarurama zvinokanganisa zviro zvose ndosaka tichiti pavudiko vatungamiri vatsva panotungamira vanhu vakazvipira vasingadi kupuwa kana kutora vanoda kupa nokupa contribution
Avanga vari vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu pa VOA WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel iyi, endai pa WhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzanya button rekuti tevera kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe pa WhatsApp VOA Shona channel. Kanzure guta reHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi muBelvedere muHarare. Mutoro wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kune munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekolera vhiki radarika munzvimbo yeBelvedere muHarare. Chikonzero chakapiwa chiri chekuti nzvimbo yaaigara yaive isina kushambidzika uye mvura yaainwa yaive yakasviba. Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza Studio 7 kuti vari kutyira kuti vamwe vanhu vari kugara munzvimbo iyi, inova isina kupiwa mvumo nekanzuro kuti vanhu vange vachigara, vachabatwa nechirwere ichi.
Makondishenzi acho aripo haana kumira zvakanaka. Vari kumwa mvura iri kubva murwizi rwuripo, hapana matoireti, ndopavanorasira marara, ndopavana nzvimbo yacho haitoiti. Kuti muna agare ipapo, saka hatisi kuziva tokuona kuti vamwe vanhu vakawanda vanobva ipapo, saka tinotanga kuti vavhakisinita veshe ivavo.
Vachonzi vaenderera mberi vachiti vagari vemuHarare vanofanira kutora mamwe matanho ekuchenesa mvura yavanoshandisa zvisinei nekuti yabva kukanzuru here kana kuti vanenge vaichera muzvibhorani kana mumigodhi.
Tinoda kuti mvura yese ichashandiswa kunomwa kana kuti kugeza ndirona zvatoti domestic purposes. Ngaitange yatritwa, aidha yaboiliwa, maisa matablets, water guard kana chii zvinoita kuti utachiwana kana hurimu, unonge wafa zvekuti even ukaumedza hauzonokodzera chirwere.
Kutaura kwavachonzi uku kunonzi nemukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare, Recombined Harare Residents Association, vaRuben Akili, kunoratidza kusarongeka kwemakanzuru panyaya dzekukurudzira utsanana.
Zvinhu zvinotunzwa kana kuti zvinokonzeresa chirwere chemanyoka zvirwere zvemanyoka zvakafanana nekushaika kwemvura, zvakafanana nepombi dzesiweji dzinoputika dzisingagadziriswe, zvakafanana nenyaya yekusatakura kwemarara zvikasagadziriswa, zvichaona kuti zvirwere izvo zvicharamba zvichinyuka. Saka gara tichitaura tichakati muchaona patinosvika muna December, November period, zvirwere zvemanyoka zvichatanga kukura nechikonzero chekuti zvinhu zvizhinji kana kuti pachingwandati madrivers of cholera iyayo ari kuramba asina kuadreswa.
Ukuwo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu maererano nemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa vanoti makanzuru ndiwo ane mutoro mukuru wekuona kuti maguta avo awaniswa mvura yakachena.
Responsibility yekupa vagari mvura ine makanzuru. Yes, pavanosangana nezvinetso vanogona kuenda kucentral government, asi ivo ndivo vari pamberi panyaya iyi. Asi isuwo sevagari ngatichiitawo pedu tiwanise kanzuru mari kubudikidza nekubhadhara mari dzinodiwa, kwete kuda kuwaniswa mvura isu tisiri kuita sei tisiri kubhadhara mari dzacho.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu uyewo vari munyori mukuru wesangano reEpworth Residents Association vaPeter Nyapetwa vanochema nekuparadzwa kuri kuitwa matoro, vachiti izvi ndizvo zvimwe zvakonzeresa kuti mvura yemuzvibhorani isawanike nyore uye inge isina kuchena.
Nyaya yemawetlands yekuakira matoro inotoshamisa. Kana isu takakurira kumaruzevha chaitowanzi wetlands kana matoro anokosha, asi izvozvi mudhorobha vanhu vari kuvaka mawetlands ari kukonzera kuti even mvura iyo yemugodhi ipwe uyezve kuti ichaike. Ende ndiri kuona kuti kana vagari chaivo havasi kudzidziswa kukosha kwenyaya idzodzo dzemawetlands, varingofunga zvekungopuwa pekugara.
Chirwere chekolera muZimbabwe chakauraya vanhu vanodarika mazana manomwe kubva pakatanga gore rapera kusvika gore rino muna Nyamavhuvhu. Chirwere ichi chinonzi chinokonzereswa neutsvina uye chinotapuriranwa nyore muvanhu vanenge vasina kushambidzika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weDemocratic Republic of Congo waFelix Tshisekedi vakakurudzira kuti nyika ifunge nezvekuwandudzwa kwebumbiro remitemo paine vamwe vari kushoropodza danho iri vachiti mutungamiri wenyika uyu ari kuedza kutsvaga nzira dzekuti aramba ari muhofisi kudarika matemo maviri aanobvumidzwa nemutemo. Ofisi yemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu yazivisa nhasi kuti mauto eIsrael acharamba ari mune imwe nzvimbo iri kumuganhu neSyria iri pedyo neGolan Heights kusvika mauto ari mudivi reSyria avimbisa kuchengetedzeka kwenzvimbo iyi. Munyori mukuru wezano PF Robert Mpofu vapindira mugakava riri pakati pemunyori weboka revechidiki vatino machakaire nemutevedzeri wavo vaJohn Paradza zvichitevera danho rakanga ratorwa navamachakaire rekumisa basa dzimwe nhengo dzeboka iri vachiisa vamwe vavanonzi vakasarudza voga. Nekuona kukandirana makobvu nematete kwanga koitika muvatungamiri veboka revechidiki ava vamupofu vazonyora tsamba vachitsiura vamachakaire kuti havana kutevera gwara mukupasisa ndodzokorora mukubvisa nhengo itsva nhengo idzi vachidzitsiwa nedzavo dzavakasarudza vachiti izvi zvakaitwa kunze kwemutemo. Asi vamwe vanoti kurwisana kuri muboka revechidiki uku ndizvo zvinoratidza kuti mubato riri kutonga hamuchina kugadzikana kubva zvatanga nyaya yekuti mutungamiri webato vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga kusvika muna 2030. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yevechidiki muzano PF vaSnowball Tongogara pamwe nevechidiki vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamakomborero aruzivishe. Tatanga nekubvunza vatongogara kuti vanoti kudii nemakakatanwa ari muboka ravo.
Hapana tinoshamisa, just unfortunate kuti matamba azongosvika social media pati kutaurirana kuripo pakati kwevatungamiri hakusi kwakawadzana kutaurirana kuti zvavaita izvii hasi zvaitenzii zvataita zvii raiti hakusi kuvisana hakusi kwakatana kungosiyana maonero. Asi tinoziva kuti bato redu rezanupie rine prosesi yekugadzisa nyaya dzakadai kana vanhu vasiri kuita muono mumwe chete. Hazvisii zvingaenzi zvingabva zvashamisa kana kuti vanhu vangazi vatotira pamusoro pegomo vachiva bembera kuti zanupie mune kunetana. Aiwa hamuna kunetana, mavagadzirana chaizvo.
Vaharuzivishi hanzi navatongogara kugadzirisana kwebato.
Ipapo ndinowirana vatongogara kuti hapana chekupembera pane vechidiki pane zviri kuitika nekuti vechidiki vachitarisa utungamiriri hwevechidiki huri mubato riri kutonga vanenge vachitarisira kuti nhunha dzavo dzine chekuitira nekuwana mabasa, nhunha dzavo dzine chekuita nekuwanawo mugove wavo paminda, kuwanawo mugove wavo kumigodhi, kuwanawo mugove wavo kumakambani, kuwanawo mugove wavo muhurumende. Zvaanga shasa zvinge zvichifambiswa nevechidiki vebato riri kutonga hasi izvo zviri kutaurwa. Zvatiri kuona pari kuitwa makakatanwa ekuti hakunganzi kuonesana. Kana kuri kuonesana vangadei vakagara musangano vakabuda vane statement. Nekuti panonzi pari kuitwa statement nemukuru wechidiki zvive zvichitarisirwa kuti vese vanenge vawirirana. Asi mukaona mutevedzeri wemukuru wechidiki akubuda achitaura rimwe statement, mukaona vamwe kune mamwe maprovhinsi kwakaita sekuna naBulawayo nematebelere neNorthern South vachibuda vachitaura kuti havasi kuwirira nezvakaitwa nemukuru wechidiki zvinoratidza kuti hapasina kuwisisana. And mukaona zvavakubuda mumasaisai zvinoreva kuti kunyogwa kunoitwa mumatsamba aya hakusi kwekuonesana asi kutoradzana masimba. Vava panguva yekuti vakutoradzana masimba sevakuru wechidiki. And kana vachiradzana masimba zvinenge zvichiratidza kuti umwe ane kwaari kutemba nako kwakatsika, umwe ane kwakatsikawo.
Vatongogara, hanzi chii changotarisa kuti utungamiri hwevechidiki hwakagara pasi pane kuti uyo aburitsa gwaro, uyo aburitsa gwaro?
Matamba ayo ari kuona kutenderera pasocial media anga asinei neruzhinji rwezimbabwe. Zvati unfortunate kuti azongoonekwa muda pamasaisai but kutotaurirana kwemumba kwazvinenge kuchiitika kwozoonekwa kuti pane kodzero here kuti tigare pasi tionesane. amungangu maanyo kitu kati gane pasi wawane gara pasi ya napani agenda so niweke ziyaku kuchila kunye watunga miliwedi wala uto gara pasi ya choni sana utaiwa ee shadai bae shadai bae shadai bakala ya mtuwe zibate ombe saka nyeaze kuti kisende kichimanya shida kukata matamizika usa nganuwa ni Zimbabwe zinaita kutu wanuwaite mwono wakasea na kutu kina mewezi matinewezi kati nyangwa chedi chine vichi meteku aisi nyeaye kuti wanuangata viku urara kana kufunga ni zazo kutu pane shodi kakuzani pie wazaona izani pie zamba yaka simba ichingo chonga yasi ani opposition kwa kito kia wano vwati zinga na umma pato wanuwaite dafone sana shakanaka kwa kune ideology kune constitution kaka zinizozo zinaita kutu simbogu
Varuzishe pindura itinzwe hanzi izviri kuitika zvasiyana nezvinoitika mumapato anopikisa.
Chandiri kufarira kuna vasnowball zora nhasi nderekuti zvinhu zvavari kutaura ndiri kuwirirana nazvo ndasi ndazivi tinowirirana zvakadai. Tiri kuwirirana kutoti shuwa zvasiyana nezvinoitika mumapato anopikisa. Nekumapato anopikisa vakanetsana zvikadii zvikadii hapazonzi pane azourawa. Vakanetsana zvikanzi pane adii zvikazodii hapana anobudisira umwe svombo. Vakanetsana zvikai pane azodii zvikadii hapana anosungisa umwe. Izvi zvatinonge tichiona zvichiitika kuzanupf pavakanetsana hakusi kare 2017 musuno kwakafa vakawanda 2017 musuno vakabudisana zvombo zvehondo 2017 musuno uyu vakadzingana vanenge vachizipa gwara remusangano unoona angachizi mutungamiriri wavamugabe vakasudza kuti ausi gwara remusangano saka vasobo ndikufara kuti zvinhu zvezvora nhasi ndiri kuwirirana nemashoko avo kuti shuwa zviri kuitira kuzanupf hatingazvifananidzi nezvekumapato anopikisa. Mapato anopikisa kune kakusawirirana asi vanhu vanga fumba nebhara rimwe vachiziva kuti tirikuenda kwakati ndosaka mukatarisa chiinda kwatirikuenda kumaelections mberi ukuku zanupf inenge ichitoha inenge ichitonyunyuta munoona ichitozama kutombudyidza kodzero dzevanhu ichivharira vanhu mumatirongo takaona vana timba unga vari mujere musuno uyu inyaya yekuti vari kuziva kuti aiwa tinogona kunge tine kirikidhingiza dzakaita.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamakomborero aruzivishi vari parunhare kuBritain neStudio 7 manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muzano PF vasnowball tongogara vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kuregerera vasungwa vanoda kusvika kuchiuru nemazana mashanu kana kuti 1500 vaimbopika kumajeri vakazoburitswa vachinzi vapedzere mitongo yavo vave kudzimba munguva yeCOVID-19. VaBiden vari kuregerera vamwe vasungwa 30 nevapfumbamwe vanonzi vakapara mhosva vasingashandisi chisimba. Uwandu uhu hunonzi ndihwo hwakawandisa hwevasungwa vanoregererwa zuva rimwe chete. Izvi zviri kuuyawo mushure mekunge vaBiden varegerera mwanakomana wavo vaHunter avo vakanga vabatwa nemhosva mbiri. VaBiden vari kusiya basa gore rinouya chigaro chavo chichitorwa navaDonald Trump avakakunda musarudzo. Mukuziya nezvedanho iri tabata vanongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vachausi muchineripi mutama.
Danho iri harishamise, chinongoshamisa chete ndingangoti inhamba yevasungwa vari kunzi vacharegererwa navaBiden, asi zvisinei hazvo zviri mukati mebumbiro remutemo reUnited States of America rinopa simba kune mutungamiriri wenyika kuti awanikwe achisarudza vasungwa vari mumajeri emuAmerica vane kodzero yekuwanikwa vachiregererwa. Zviri kwavari ndikangoti vachishanda naAttorney General vachibatsirwa pafungwa kuti vanokodzera kuregererwa ndevapi. Vasati vabuda mukutungamirira kwatiri kuona muAmerica temu yavo yava kupera.
Tinoona kuti izvi zviri kuuya mushure mekunge vaBiden varegererawo mwanakomana wavo vaHunter Biden. Munoona zvichisiya papi matanho iwaya?
Apa zvaita sekambudzi kanozikanotsika pakakasungirirwa. VaBiden vangotora mukana iwoyo kuti vabva vangobatanidzira mwanakomana wavo nevamwe vasungwa vose varipo vakawanda vanga vakanenerwa dzimwe mhosva kuti vabva vaita sei vavaregerera. Kuti zvisanyanyoratidza kuti vakawanikwa vachishandisa masimba avo zvisina mwero. Asi kazhinji vanowanzoshanda nemagweta avo achivabatsira kuti vawanikwa vachitarisa nyaya yoga yoga kana kuti mhosva yoga yoga yakaparwa nemunhu vachitarisawo kuti mhosva dzacho dzakanyanyo woma zvakadini kana kuti dzaive mhosva dzakafanana nemhosva dzevainzi vanobatwa pamwe nembanje. Ezvino zvinoziva kuti muAmerica mbanje dzavapa mutemo unokwanisa kutenga mbanje asi yaunotenga yave nemwero yayo yainopiwa. Saka vazhinji vacho ndeve mhosva dzinoenderana nezvekuputa zvinodhaka.
Takanzwawo vakamirira kutora chigaro chemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vachitiwo vacharegerera vanhu vakawanda zvikuru vakasungwa nenyaya yechekuve nechekuita nemhirizhonga yakaitika paCongress. Munoona zvichisiya America papi izvi?
Zvichasiya America iri parumananzombe panyaya yezvebumbiro remutemo. Nekuti kugara nekugara tinoziva America iri nyika inokoshesa bumbiro remutemo. Saka apa tinoona kuti nyaya dzematongerwo enyika dzakuwanikwa dzichikurira bumbiro remutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato repatriotic Zimbabweans vachausi muchineripi mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica nestudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 apo sei inini ndinongotaona munangagwa kuti nyika iyi haisi kurema here kuitonga, nekuti isu tirikuona kuti izozizi kunana karuru kunogura hapasati kumbopuwa kana zvinhu zvipfumbudzo. Toona po nyika kubata zvikwereti zvacho zvakukutaura munozvikwanisa here kuzvibhadhara, asi munotengera vamachifi motikari zvikakarara mupedza mari nezvinhu zvisina basa. Panobhadhara zvikwereti kuna World Bank nekuna IMF nekuna African Bank. Saka zvinhu zvakaoma izvo, vanhu vari kufa nenzara. Hofi yatakapedza kuhora muna September apo taipuwa 25 kg yechibage pamhuri unengone wana 5 nyika yekurema.
2030 yava munangagwa kunenge kusisina miti, kuda ndio Vision 2030 zvavari kuzama kutaura. Kunenge kusisina miti, vanhu inenge vapedza nokuvesa nokuda kwedambudziko ramagetsi munyika, ndio Vision 2030 yavari kuda. Sezvo umwe akamboimba achiti magetsi auya uya zvine pawa, manje acho akuenda zvine pawa.
Pakaipa ukaona nyika yatadza kubudirira nemaminerals ari more than 60 minerals. Nyika yatadza kubudirira nefarming ozonzwa kunzi nyika yaakuita mateksi papitsa nechikeni, yoteksa zvakare vanoita gambling, vanobhejera. Ziva yekuti kwatiri kuenda hapana, ende chinozikanwa hapana. Kune dzimwe nyika kumaeuropean countries kana mutungamiriri kana kuti vanotungamirira vakundika kusvika pakadai, wanongotaura wobva pachitsvimbo kune vamwe kuti vaitewo manew ideas. Zvarema, aiwa zvaremera kumusoro setsvimbo.
Kudai takwanisa kupiwa kwanisiro zvokuti tikwanise kushanda pamabasa edu emaoko atiri kuita, tinerima miriwo nezvakasiyana-siyana. Saka mbeu dzinotipa mari chaidzo chaidzo, tina zvikwanisiro zvokuti tikwanise kutanga kudzishanda. Saka tine chichemo kune vanobatsirawo vai kuti ngavatibatsirewo kwanise kusumudzira purojekiti dzedu, kwanise kuraramisa mhuri kunonzara.
Makadiko pa... Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa kusvika kumagumo kwekucherechedzwa kwemazuva 10 nematanhatu ekukurudzirwa kupedzwa kwemhirizhonga yakanangana nemadzimai pamwe nevanasikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Dare reSenate rinopasa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill. Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi muBelvedere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonika ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Stanley Clemsanga.